manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 23 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izvi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndabona ndiri pamusoro pegomo ndobvaita kurola. Ichirola ndobva ndosvika chirovera pasi.
Vanhu vanosvika vashanu vanofungidzirwa kuti vafa apo ndege yavange vachifamba nayo yadonera mugomo rechamanjere njere pedyo nemugodhi weRinko Mine kumasvingo South.
Chinhu chinoda unyanzvi kuti unyatsogona kuchiteverera. Saka tirovapa unyanzvi hwacho kuti mukapuwa bhajeti, manhamba aya nemafiga aya, munoshandisa unyanzvi hupi uyezve mazwiya anenge ari mubhajeti aya anorevei.
Nengo dzedare reparamende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeyawo maonero adzo panyaya yebhajeti rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube iro ramirira kutambirwa kana kusatambirwa nedare reparamende. Studio 7 yokupakurira inhasi hurukuro yatakaita muHarare nemusi wechitatu ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepenyura hurukuro iyi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika vatatu kana kuti vashanu vanofungirwa kuti vafa apo ndege diki yavange vachifamba nayo ichikwanisa kutakura vanhu vashanu yadonera mugomo rechemanjere njere kumatedzi pedyo nemugodhi weRinko Mine kumasvingo South. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti pari zvino pane vanhu vatatu vazivikanwa kuti vashaya munjodzi iyi asi mapurisa achiri kuferefeta. Zvinonzi ndege iyi yerudzi rweKessner yanga ichibva kuchiredzi yakananga kuVictoria Falls uye yanga ine vanhu vanofungidzirwa kuti vashanyi vanga vauya kuzoona nzvimbo dzekushanyira munyika uye vamwe vacho vachinzi ndeve kunyika yekuFinland. Vakafanwa bata chigaro chemukuru webasa mubazi reAviation Authority of Zimbabwe mudunhu remasvingo vakumbirai mapisa avo varamba kutapwa izvi ravo vatenda kuti ndege iyi yaita tsaona pagomo rechemanjerenje. Vamapisa vati vashandi vekubasa kwavo vachiri kuferefeta kuti chii chapa kuti ndege iite tsaona uye kuti vanhu vangane vashaika asi vamwe vachifungidzirwa kuti vangangosvika vashanu. Vati vachadeedza vatori venhau kana vave neruzivo rwakwana kuferefetwa kwenjodzi uyu kwapera. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaDenford Chikanyawo avo vasvika padonera ndege iyi vanoti mitumbi yevashaika yanga isingatarisiki uye vanhu vazhinji vamhanyirapo mushure mekunzwa ruzha rwendege ichidonera mugomo.
Takakunzwa saundi yendege iri uye nokuona ndege pamusoro pegomo ndobva yatanga kurola ichirola ndobva yanosvika ichirovera pasi ipapa gomo musaidi regomo but mugomo mairovera patasvika isusu kutanga kurambidza vanhu kusvika padhuze plus hapana vanhu vanga vabvisiwa but pare is believed kuti there are 4 to 5 bodies.
Kunyange hazvo bepanhau reHerald nevamwe venhau vange vachiti varidzi vendege iyi ndeve Executive Air Private Limited yemuHarare Ongororo yaitwa Studio 7 yaburitsa pachena kuti varidzi vendege iyi I Buffalo Range Safari Company yava Berry Style avasati vazikana kuti vange vari mundege iyi here. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Tevedzeri wemutauriri wedare reparamende reHouse of Assembly Amai Tsitsigezi vanoti nengo dzeparamende dzinosungirwa kuona kuti kubudget ra 2019 rinoratidza zvido zveveruzhinji pamwe nekuona kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sezvakatarwa mubudgeti. Godwin Mangundla anoti panyaya iyi.
Amai Gezi vataura mashoko aya vachivhura musangano wekudzidzisa masachigaro emakomiti eparamende unyanzvi hwekuongorora budget rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nezuro. Vati masachigaro aya ayo achatungamira kuzeva kwebudget iri kutanga svondo rinouya anofanira kunge achinzwisisa budget iri uye kuve neruzivo rwekududzira nekuona kuti zvaitaurwa navancube ndezvechokwadi here kana kuti zvinokwanisa kuitwa here kana kuti kwete. Nyanzvi munyaya dzemabudget zvakare vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvemabhajeti muparamende yeZimbabwe vapepuka ichivore vati zvakakosha kuti nengo dzeparamende dzive neruzivo rwamabhajeti kuitira kuti dzikwanise kugadzirisa zvimwe zvinhu dzisati dzapasisa bhajeti iri.
Saka since bhajeti ndechinhu chatingati chiri technical chinhu chinoda unyanzvi kuti unyatsogona kuchiteverera, saka tiri vapa unyanzvi hwacho kuti mukapuwa bhajeti manhamba aya nemafiga aya munoshandisa unyanzvi hupi uyezve mazwi anenge ari mubhajeti aya anorevei mazwi akaomaoma kuti anorevei uyewo zogona kutarisa kuti bhajeti iri ririgona here kusangana nezvido zvevanhu vanomirira kuona kuti zviri kusangana here zviri kuadresa zvido zvavo ndepapi panoda kugadziriswa vakushandisa unyanzvi hwatinenge tavapa.
Vachivore vati dzidziso yanhasi yakakosha chose kunhengo dzeparamende sezvo dzisinhengo dzese dzeparamende dzinonzwisisa nyaya dzeupfumi kana mabhajeti. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust vaatwell gonese vatiwo dzidziso yawana masachigaro emakomiti eparamende ichabatsira zvakanyanya apo vachatanga kuziya budget iri svondo rinouya.
Vitukuratidza members of parliament kuti kana vachitarisa budget vanoritarisa sei, zvese zviri mubudget zvinorevei, ndepapi pavanofanirwa kutarisa kuti vaone kuti budget iri rinoitisa kuti rive rinopundusa nyika, rive rinobatsira vanhu.
Muumiriri weBinga South vari nhengo yeMDC vaJoe Gabuza zvakare vari sachigaro wekomiti yeNational Assembly inoona nezvemhando dzemoto vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda zvekuti vave kutoona kuti hapana chinobuda pane zvakataurwa navancube nezuro.
Tozoshandisa kana taakuenda kumacommittees tozonyatsoongorora kuti minista pavakataura kuti GDP yavo iri apa ndizvo here given inflation iripo. I think tazviva zvakawanda, tazviva zvakawanda zvokuti taakutoona maburi ari mubhajeti yese.
Sachigaro wekomiti inoona zvekunze nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZanu PF vaudzawo Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda zvikuru sei panyaya yekuti mapazi ehurumende anoshandisa mabhajeti sei.
Kumaruwa kana kuti kuvarimi ministri zvayapiwa yeagriculture yapiwa mari mainputs kana mafertilizer nembeu zvaende here nenguva? Haikona kuti nguva ino ndongo yekunaya tozoona kuti mbeu yakuendeswa munana February kana March hapana zvazvinenge zvabatsira. Saka ndozvatafunda nhasi ndozvatichaenda nazvo svondo rinouya tichiona kuti maministers patichamadeedza kuuya kuparamendi tinenge tichimaudza izvozvo kuti endai munoita basa nenguva.
Vachivore vati nhengo dzeparamende hadzifaniri kungopasisa budget chete asi kuti dzinofanira kuripenengura zvakadzama pamwe nekubvunzurutsa kuti sei vancube vakagova mari sezvavakaita, kuona kuti hurumende inounganidza mari nenzira dzakajeka here pamwe nekuona kuti budget iri rinogutsa zvido zvevanhu vese here. Vatiwo mafiga akataurwa nezuro anofanira kuongororwa kuti ndechokwadi here, zvakataurwa navancube zvinokwanisa kuitika here. Vati zvakakosha kuita izvi nekuti pane umbohwe kuti zvizhinji zvinotaurwa mumabhajet hazvitevedzwe anenge ari manyepo chete. Vati semuenzaniso hurumende inogara kuti inoda kuderedza uwandu hwevashandi vayo uye kuti yakamisa kupinza vanhu babasa asi uwandu hwemari yainotaurwa kutambirisa vashandi huri kuramba huchikwira. Vatiwo nengo dzeparamende dzinofanira kudzamisa pfungwa dzisadza pasisa budget rinoisa zvikamu makumi mapfumbamwe kumioro, sezvo zvichireva kuti pakusara pasina mari yekuti vanhu ava vaite basa. Vachivore vati zvinhu zvakaita seizvi ndizvo zvinofanira kukosheswa nenengo dzeparamende dzisati dzapasisa budget. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yebhajeti, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti bhajeti iri rine zvimwe zvakanaka nezvimwe zvarisina kunaka.
Zvakanaka zvirimo zvimwe ndezvekuti nyaya biometric payroll administration yekudila nyaya yemaghost workers, nyaya yekubvisa mayouth officers, nyaya yekurationaliza foreign service mission, nyaya dzakawanda dzatingadziruta kureducer runaway government expenditure. Wauyowo zvakare nenzira dzekuwana nadzo mari yatingati revenue generation pachirungu. Why increase, for example, my duty on one shoot a kodya? Why increase those agari duty refuel? It's known as nakunaka because no konzira kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvesenge chikwira, nekuti munoziva fuel major input, major ingredient munyaya dzeproduction across the economy.
Mutauriri wesangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruva reR2s vachuse Kasongo vaburitsa gwaro vachishora budget iri.
Budget iri takariona asi rakatowedzera kutirwadzisa tichitarisa nyaya dzatanga tichitaura nehurumende kuti tinoda kuti tibhadharwe tishandisirwa mari yekuAmerica inova mari yakatisimbira pakutenga. Taona kuti vanenge vari kusimbisa danho rekuti vangoramba vachitibhadhara nemaRTGS. Tobva taona futi nyaya ine chekuita nemabhonasi. Tofunga bonus kuwedzera kwemari chaingova chichemo chevashandi kubva kare. Vashandi vehurumende tiri muzvikwereti zvakanyanya. Bonus yaimbotibatsira kuti tigadzirise makomba atainge tavhura nekuda kushoterwa kwemari. Asi taona bonus yedu yauya yadamburwa nepakati.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stavile Dewa, vanoti vanofara nekuwedzerwa kwemari kune zvedzidzo, asi mauto anongopiwa mari zhinji chero muZimbabwe musina hondo.
Kuzi mari yakaiswa pabudget imari inoiswa munyika dzinenge dzichisangana nehondo, but zvitis hatina hondo muno munyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, muzvinafundo Chipo Dendere, vashora kuda kuvharwa kwemizinda inomiririra Zimbabwe kunyika dzekunze, vachiti hakuna nyika inowedzera kuchidzana nedzimwe isina vamiririri vakawanda.
Bajeti yakapropozwa navanhuve ine kusawirirana mukati mayo kwakanyanyisa, nokuti vari kuti ivo vari kuda kukata maembasi nezvekuti matoro anoita kuti vati tine 46 muworld mune nyika 193 zvichireva kuti Zimbabwe yakamiririrwa muless than half yenyika dzatinodyidzana nadzo. Number two, havana kutaura kuti vari kukata nechii. Inini zvino ndinetsa nekuti mukatenda kuparagraf 297 yebhajeti iyoyo, vanoti ivo vada kuwedzera zvekare diaspora engagement. Vochoti ivo vari kuda kuisa mari inoita iyo 56.1 million ku Ministry of Foreign Affairs and International Trade. Asi vachiti ivo tiri kutadza kuikwanisa kuita 65 million yekuti madiplomatic agents ashandi. Saka vanoengaja sei nediaspora?
Iri ndiro bhajeti rekutanga ramuzvinafundo Ncuve kubva vagadzwa segurukota rezveupfumi. Pari zvino nyika yakaremerwa nezvikwereti nekudhura kwezvinhu muzvitoro. Mubvunzo une vazhinji ndewekuti muzvinafundo Ncuve vachabudirira here kana kuti kwete kuchinja zvinhu munyika, izvo zviri kuomera vanhu vazhinji zuva rimwe nerimwe.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari muzvina bhizimusi vaKalisto Jokonya vanoti zvakaparurwa nezuro mubhajeti regore rinouya negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mculi Ncuve ndizvo zvinofanirwa chaizvo kuitwa kuti upfumi hwenyika husimukire. Asi vaJokonya vanoti chasara chete kuona kuti zvavari kukurudzira kuti zviitwe kuti upfumi usimukire zvinotevererwa here nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviripo ndozvokuti zvinhu zvese zvavakaparura zvinoratidza kuti ndozvinodiwa kuitwa. Chasara chinoita kuti vanhu vagozotendeseka nezvavanoita ndicho kuona zvichiitwa. Ndozvikuru zviripo. Zvinhu zvavakabudisa zvacho zvese zvakaratidza kuti ndozvinochemerwa nevanhu kuti dei zvaitwa. Chikuru ndechekuti hurumende pachayo inoda kuti idzose yatinoti muchirungu discipline. Chachavamo ndezvongoti mazvake mazvake. Chavakatanga ndechekuti bhajeti rikaitwa rofanirwa kuteverwa. Saka wakanatsa kutiratidza kuti anda kuti government ioperate ine kadiscipline kokuti inofanirwa kutevedza mutemo wainenge yazvo pachayo. Kechipiri chatakafara nacho inini hangu. Chakaratidza futi kuti iya anotiwo bhajeti rangu rinofanirwa kuti tingodya izvo zvatinenge tatsvaga tawana.
Asi kune vamwe vajokonya vari kuti bhajeti iri harina kunangana nekubatsira varombo. Munoti hanzi nenyaya yemitero yakaiswa.
Hai, idzo dzingava pfungwa dzevanhu dzavanovona. Handifungi kuti urape ronda rakuvara kuti urirape pachatomboita kurwadziwa. Zvaazvaita nyika ino yasvika pane ronda rinonetsa kurapa. Saka panotomboti paitike zvakadaro kuti zvidzokere munzira yakarurama. Vanhu vangaona saizvo nokuti vanhu vemuZimbabwe pachavo vanokarira kurasa zvinhu zvakawanda. Tata akuraramwa umwe upenyu hunopfuura vanoti pa donation. Standard of living yatina muZimbabwe yanga yakanyanya. Haungamufungidziri kuti inyika ina vanhu vane 90% vasina mabasa. Asi vanhu vane vachingowana upenyu hwakanaka vanhu vachipfachuka vachienda mberi. Saka panoda kuti pabodzoswa pasi paone kuti vanhu vafamba nomutemo vapinda mumutemo. Hakuna vari kubatsira murombo nomusi nomurombo vese riri kuvabata bhajeti racho. Umwe noumwe achawana paanotsunywa napo pacharwadza. Paanozoti ndoregedza uori wananga ndichiita. Uori hwanga hwawandisa hakuna asiri kuita. Zvoreva kuti kubva kumusoro kusvika pasi uori hwanyanya. Uyezve ikonomi yedu yeZimbabwe ndo yakanyanya kuva informa kupfuura dzimwe nyika dzose dzepasi.
Ko panyayo yekuti havana kujekesa pamari inofanira kunge ichishandiswa munyika uye kuti pamari yekunze nebond note zvakamira sei, hanzi havana kujekesa.
Ipapo kungoti vanhu zvedu tinokurumidza kukanganwa. Nyika yega yega ine mapato maviri anotarisa nezveikonomi. Hurumende inodhira neinonzi iyo fiscal policy. Zvinoreva kuti ndokunotengwa zvinhu nedevelopment yakawanda. Kwozouya reserve bank inofanirwa kuva yakazvimirira iri yoga inoona nezvemari. Saka zvakaitwa nezuro mubhajeti zvazviri zvefiscal policy. Zvinonana namutero nezvinozonge zvichitengwa. Ava reserve bank vachauya neyavo monetary policy. Ndopanozotaurwa nyaya yekuti mari dzamira sei. Dzakabatana here, bond rakazomira sei, forex yakazomira sei. Reserve bank inowanza kubudisa izvo muna January. Vanhu apa vanga vachifungidzira kuti vamutumi mumwe vachataura nemari. Havagoni kudaro, mutemo hauvabvumiri. Kana ukataridza mutemo chaiwo haubvumiri kuti vataure nezvemari.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari muzvina bhizimusi vaKalisto Jokonya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kumakuwerere chaiwo muchazvinzwira mega itotiyai nzeve musatarasikirwe neuyu mukana. Nekuti pane vatauri vatatu vakasimba vanga vachitaura. Maisakile Tshelani Ngoma vakamirira masangano ezvekodzero dzevanhu akazvimirira oga maCSOs. Pagozoitawo Nyanzvi mune zveupfumi vaClinton Musonza. Pagozoitawo zvekare Senator Douglas Monzora vebato rinopikisa guru reMDC vanga vachitaurawo vakamirirawo veMDC. Tichitarisa nyaya yekuti pamazuva zana apfuura eutongi hwavaEmerson Mnangagwa zvii zvaitwa zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nekurudzirowo dzavo vachipawo pfungwa dzavo kuti zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Zvii zvingatarisirwe neavo vachange vari kuunzwa chirongwa ichi panhepfenyuro uyezve pamafacebook page edu?
Munoziva mese kuti hazvina kumira zvakanaka zvikuru sei mune zveupfumi. Kushomeka kwemari kumabhanga haisi kuwanikwa zvachose. Kukwira kwemitengo yezvinhu nembatya pamwe chete nekudya. Tigotarisawo zvekare matambudziko ese iwaya mune zveupfumi kuti Hurumende iyo iri kuitei pamusoro pezvinhu izvozvi ndo zvanga zvichitaurwa nevatauri vedu tikazopa mukana kune avo vakanga varouyawo kugungano kuuya kuzoteerera hurukuro iyi saka musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi muteerere chirongwa ichi uye vanokwanisa kunge vachitarisa paFacebook yai pedu tichinge tisingatore hedu nhare nekuti ihurukuro yakaitwa nemusi wechitatu mukumakuwerere mamusapfuurwa nehurukuro iyi zvakawanda zvakakutaurwa nezvazvo ipapo pamwe chete nezvisungo nekurudziro kuhurumende kuti zvoitwa sei musarasikirwe neuyu mukana
muchibva ipapapa muchange maakunanga kupi vanhu vangatarisire nhaurwa dzichange dziri kuitwa kupi
kutarisira kuti ichaita fire zvekare takananga uko kumatebelele south kugwanda mudhorobha regwanda nemusi wemuvhuro musi wa26 mbudzi apo tichange tichikurukura nezveutongi hwematunhu kuti matunhu ange achizvitonga aine hurumende dzavo
uyo anga ari mutori wenhau westudio 7 Praxedis Jeremiah ari parunhare muHarare muhurukuro yaanga achiita naMarvelous Muhlanga Nyahuye ari kuno kuWashington DC pamusoro pekubatana kwakaita Studio 7 neMedia Center nemusi wechitatu muhurukuro dzavakaita kuCrown Plaza kuHarare kuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika hurukuro iyi yaikokerwa naiye Praxedis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Shelton Tsodzo muchirongwa chedu chanhasi manheru vateereri muri kukurudzirwa kuti musakanganwe kupinda muchirongwa cheLive Talk apo tichatepfenyura hurukuro yakaitwa neStudio 7 nezuro muchanzwa hurukuro iyi kubva na8 manheru semazuva ose asi nhasi tiri kusvika na9:30 manheru sezvo takabika chirongwa ichi hamukwanise kuzotichaira runhare kwanhasi chete paLive Talk.
Kumakuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedis Jeremiah munzvimbo idzi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana ezviuru zvevashandi vehurumende zvaratidzira muTunisia pamusoro pekuramba kwehurumende kuwedzera mari dzemihoro panguva iyo vekunze vanokweretesa mari vari kuchichidzira kuti vanogona kudimura zvikwereti zvavanopa. Kurwiswa kwaitwa muPakistan nevanopfurikidza mwero kwauraisa vanhu vangangosvika 30 nevana, vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, amai Priscilla Mupfumira, vari kunyunyuta nekusamira zvakanaka kwakaita migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa nevashanyi vekunze uye kushayikwa kweumhizha hwekufambisa mashoko nemasaisai kune dzimwe nzvimbo. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya iyi:
Vachitaura mamutare pamusangano wemazuva mana wakatanga nezuro, amai Mupfumira vakati munyika muri kuuya vashanyi vashoma nekuda kwezvibingaidzo izvi. Vanotiwo vamwe vashanyi vanenge vauya munyika vanozotadza kuenda kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekushaya zvekufambisa zvinosanganisirawo ndege. Amai Mupfumira vanoti kuti mabasa aya afambire mberi zvakanaka, panoda zvakare kuti makambani ari pasi pavo anosvika matanhatu ange achidyidzana zvakanaka. Makambani aya anosanganisira Re-Environmental Management Agency Affairs, EMA, Reparks and Wildlife Management, Zimbabwe Tourism Authority, Allied Timbers, pamwechete ne Forestry Company of Zimbabwe, uye Remoso Tonyam.
I emphasize the need to put all government departments, all parastatals, all boards, at least we have a representation, yes, so that we know that we are one unit. Muna one minister na one PS, no problem.
Gurukota iri rakurudzira kuti vashanyi vasanzi vatore mavisa sezvo dzimwe nguva zvitora nguva. Mukuru wesangano reEMA vaAaron Chigona vanoti kubatanidzwa kwemapazi ehurumende kwavepo kuchapa kuti pasave nezvimhinga mupenyu zvavepo kare.
Kuchengetedzwa kwenharaunda uye kubatanidzwa kwenharaunda nekushanyirwa kwenyika. Kwatiri isi from the environmental management agency tinoraso kuti ndicho chino chakakosha nokuti nharaunda ndiye inoita kuti tirarame mukati mayo. Saka totarisira kuti kana environment yakaitwa zvakanaka, nharaunda yakachengetedzeka, minista vachitikurudzira kuti tishande pamwe chete, tibvise kufunga kwokuti indiri pangu yari pake, tobuda nevision imwe chete, nokuti mutungamiri wenyika nevision imwe chete, kuti fange tichirarama zvakanaka, tino upenyu hwakagarisika zvakanaka by 2030. Saka hatigoni kuwana izvozvo kana tine nharaunda yakasviba.
Mukuru wesangano revanoona nekuvhimwa kwemhuka reSafari Operators Association of Zimbabwe vaEmmanuel Fundira vanobvumirana navachigona sezvo vachiti munguva yapfuura zvairema kufambisa nyaya dzinoda kugadziriswa kubva kune rimwe bazi kuenda kune rimwe bazi sezvo aive pasi pemakurukota akasiyana. Musangano uyo uchapera nemusi wechishanu uripo kuzeya nyaya dzinoda kugadziriswa mubazi rinotungamirirwa naMai Mupfumira kuitira kuti nyika inge yave pamberi pedzimwe dzinenge dzichishanyirwa mumakore mashomari kutevera. Vakuru vemapazi ehurumende Parks and Wildlife Management, EMA, ZTA, Allied Timbers, FCZ, Nemoso Tunya ari kupindawo musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Andei kuna Michael Kariati atipe zviri kuitika mune zvemitambo.
Mitambo yese iri kutambwa mangwana nenguva dzimwe chete kuitira kuti zvikwata zvese zvipedze mitambo zuva rimwe chete nenguva dzimwe chete kuedza kudzivirira kutengwa kana kutengeswa kwemitambo izvo zvinofungidzirwa kuti zvinowanzoitika panguva ino. Asi FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu ichange isimo munhandare sezvo yakatamba mutambo wayo wekugumisira mubaba Field Stadium neHighlanders nechitatu uyo wakapera uri mangange 0-0. Asi izvi hazvisi kubvisa uremu mumitambo yekugumisira kwemwaka sezvo zvikwata zvese kusanganisira izvo zvakabuda muPremier Soccer League zviri kuda kupedza makwikwi aya zviri mumafaro nekukunda. Izvi ndizvo zviri kutarisirwa kuDynamos iyo yanga ichitatarika zvinotyisa mwaka wese asi iri kuda kupa vatsigiri vayo chekupemberera mukupera kwemwaka apo yakananga kuAscott Stadium kuGweru kunosangana neLichrod iyo yakabuda muPSL. Mutambo ukuri kuratidza kuti uchange wakabaka moto unotyisa mutambo uri pakati peChicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu neTriangle iyo iri pachinzvimbo chechina. Zvikwata izvi zvakasiyana nepoint imwe chete zvekuti vanokunda ndivo vanopedza vari pachinzvimbo chechitatu. MaGamecocks ane mapoints makumi mashanu nematanhatu, maSugar Boys aine mapoints makumi mashanu nemashanu. Asi zvikwata izvi hazvikwanise kubata ngezi Platinum Stars iyo ine mapoints makumi matanhatu nemashanu kunyange ikarohwa neBlack Rhinos muBaobab Stadium mangwana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Shabani vs Herentals, Yada vs Harare City, Capes United vs Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk chatanga tichitaura nezvacho icho chatiri kuti muchange muchiona zvakaitika kumutambo wanga uchiitwa neStudio 7 kuZimbabwe muchachipiwa nhasi manheru kwete mangwana. Taba atashika kumagumo echirongwa chedu chanasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC. Morara zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mhlaka 23 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane emaswingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibudget ethulwe izolo yabungelwa ngemibono ehlukeneyo. Seza kuzanjalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi umanyano wamazwe omhlaba United Nations ukuthi abumbe i-commission ezacobongula umbhoqazwe wegogurawundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindizamtshina iwele entabeni ze-Chemanjere emangweni wemathethi duze lomgodi we-Renkom Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathi ntambo gacha lwezemali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikwelete zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi zizakwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Kuminyaka edluleyo imali ebhekane lokukhulisa izisebenzi zikahulumende ibibhinya inani elingamachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokukhulisa izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalulekile ukuthi inani lemali eqondane lemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Asithanda ukubuka ngasengele ibhajethi lesiprezentwe nguminista Professor Mthuli Ncube. Siyamtshayela ihlombe kakhulu lapha, especially lapha kukhiphe khona akhathe khona ama-salaries abana-government officials akade ngibhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongile. nalo 75% cut inaleyi ina channel towards ezinye izinto ezingasinceda sibe elizweni. Ngakho hayi, lapho siyambonga zibini.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende, uNcube uthe ukuqala mhla ka-1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende eze kuzinga laphezulu ezibalisela umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende isetshenziswa imisebenzi engelani lohulumende, njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezo mota kanye lokuzilungisisa. Kodwa abakhulume ne-Studio 7 baveze ukungabi lethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisa lezi nqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende we-ZANU-PF ulembali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende. Ezifana lokuthi izimoto zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolinye udaba olutsheneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe lethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukiswa uZulu kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende olwe-Transition and Stabilization Program, lapho uNcube athe kuzafanele kungezelele imali ephiwa amalungu edayela ephalamende. UNcube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhale lephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono, ongomunye olwe amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungolo ukuthi kufanele kufinyezwe inani labalungu edayela ephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelelwe ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efikayo na i-3.8 million yokuthiwa kuzayakhwa iParliament eMount Hapden ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo ngoba iParliament ekhona kade sabayisebenzisayo amarentals zayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuParliament ebona kwenziwani uyakwazi ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elila ilungelo lababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhaliwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana lezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhla ka-29 lo-30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesi sinqumo. Imizamo yokuthi sixoxisane lenkokheli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machazi ongumbalisi uthi ukuqhubekela phambili ehola imali ye-bond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje kwengezela ubuyanga bezisebenzi kahulumende.
Mbona ingani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani le ntengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo esithethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezile sikhathi eside zikhonona zisithi uholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhla Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo likahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzivusa kwezabelo i-devolution. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela lolu hlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i-310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba ingadivida kuma province kuyagcina kule mali entutshwane.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabe zombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa i-political devolution ngesilungu kukanti ezansi ye-Africa njengomzekeliso umumo wokungama chumi amahlanu lasikhombise ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi wetshitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa kababuyanga lawo ebantwini. So gathesi sesiya ku parliament siyafisa ukuthi nxa isiya ku parliament i parliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina gathesi sokuthi simangalisa ukuthi the same government eyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isita sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyayibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapho abangaquma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafikanga ku-target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalela cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba oweprovincial councils and administration amendment bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. Uncube esethula ibudget yakhe uthe imali izasetshenziswa kuqakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka-26 Lwezi, Lupane mhla ka-28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhla ka-30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyefilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. UMaduna uke walobela umongameli Emerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. kodwa ngemva kokwethula incwadi le kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa ifuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni enCita. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lenhlanganiso ye iBhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously iBP yakhe yabe sizabe icancer isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akufuzanga ngokuphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo. Kutho ukuthi usukuhouse arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuka engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi sikumilitary state. So uma likumilitary state ukuthi kungenzakalani kumveni okungazake bakwanza ukuthi bemenzisa ingozi yemota. Khona kuyana nokuthi behambe ngxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni le mhlabeni esengumuntu omdala obvious kanjani ngoba kulalo kuyana kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza ubona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu so mbona ngazathi lalo bengahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani induna kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga official but ngicabanga ukuthi engabe yahamba uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona abe ofisi yena leyana sebe reactor obvious ikhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso ye iBhethu likaZulu ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lweLife Talk sizalithulela ingxoxo ebikhokhelwa yiStudio 7 esiyenze eHarare ngolesithathu. Yikho ke asoze semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo oluhluza amalanga alikhulu kwafungiswa uMongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele, intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Abantu bebegcwele namhlanje ngayo leyo yabona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zama furniture landlani lokho okunye okungayisoko zigqoko ikade kuvele kutsha umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi mbe wacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama price okhona vele ahayi kakhulu. Kodwa ke isimanga ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
Unkosazana iMakilet Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwelemelika iyalingana leyalapha.
Ama prices esikubonayo ukuthi uminister wasitshela wathi ibond le yusa kuyalingana kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakwebulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo simanga kuhle kwelakithi
besicabanga ukuthi maybe izinto zisazokuba ngcono kodwa sesibona izinto ziba wesi ungangena emashop izinto ziyakhwela cooking oil yonke into lokushota futhi sesishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba yefuel bakithi isithwali senzima kathi sizibona bathi zakhwela ingakakhweli kathesi sigada nzima emjova ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomjova idizili ngekho emagarajini ayabakakhwezi khonapha sibhadala ama 75 cents bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza laleyo mjova ngoba ibudget ithi sikhwezi zakhweza ifuel phezu kwakhonokho lezi ezepetrol vele zibe zingahambi zigcwele emagarajini lapha kulalutho ngudwendwe lodwa uye kuleli garaji ludwendwe imota ziyafika amachumi amabili amathathu zilayinile khonapho kodwa okusimangalisayo sizoyena uhulumende sithi fuel fuel situation under control under control ikucontrol yiphi kathi izimota zilayinile thina sikata nzima imjova le kathi sesiziphangisa ukuyendlini sesisabuthi ungaphuza uyathola umjova usukhwelile maye ungaba impilo upho khonapho kathi sibathi ayikakhweli ifuel phomzwana sebeyikhwezile ke nge 6% zabo lezo abakhuluma ngazo bathi siyenze njani thina imholo ayikhwelanga laleyo mbona sathi besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye bathi abasasinika.
Intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwebond ilingana leyemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu ezizalwane zeMelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo ehliswa ezitolo. Umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBrithani leSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBrithani ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo lweBrexit.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo was a Friday, namuhla sihamba leqembu lesiqathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi inkubalo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalatele ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lilengoma ezilichomi ezigoqela le ethi hlabelela lapho leli qembu elichaya khona imbali yalo kwezomculo.
Ukukhanya kwezwe sprang up on the 13th of February 2013 in KZN Mbembeswana in Matabeleland South. As Ukukhanya kwezwe, we do isicathamiya music and dance, fused with a variety of Ndebele traditional dances, as to send a message of respect, love and unity to the world through Ukukhanya. The group released the first album in 2015, titled Ilindele Umalindele. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi. Siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivotela sawina iaward yeSky's Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Se lomkhokheli waleli qembu kuhlelo uMayibongwe inkosi Madihwa. Limi njani iqembu lakho Madihwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu7. Lilamo Mayibongwe inkosi Madihwa. Libe lo hloniphani Madihwa. Libe lo lungani khanye, libe lo mpendulo khanye, libe lo qhubekani mabhena, Ignatius Dube kanye lo Mbekezeli Inkomo.
Kuyini kahle kahle okwenze lakhetha ukuhlabela isicathamiya?
Okwenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya. Endaweni yakithi lapha eKhezi bekwande kakhulu ukuthi kubuye amaqembu acula isicathamiya. Sisafunda sasesikolweni. Sakuthanda lokhuyana kwabakhona enhlizweni. Lathi kwaze kwafike kuthini? No, lumculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi, umculo wasekhaya. Akuthi sinyathele lolunyawo bese libona kwafoti belwenza. Sisafunda lati
ukhona lo mntu onyenyezayo uyanyenyeza ezindlebeni zam
uthi
uthi asho nakho intloni ngoku buntu umuntu asho napha amasiko esizwe
uthini yena
uthi asho nakho intloni ngoku buntu umuntu
Lege ngethi akunandaba.
Ubume benzela, betakse nandaba. Umuntu tate spama, tubulu munda mbuna le. Apishu mda malamu mtole panja nje. Kuma bintaba saluto nje. Ikeche tale ya 1947.
Kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami Ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela uGazeli Mnyama kanye lomculi kamasigandi wakwele South Africa uDr. Vuselaphi Litholakala ngapi idlalate madihwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +26373529600 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kufacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address awuthanda ukusithumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vapuma ke enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
Safasashiya basale chinjo chesenze Kitina bantabasha kuyasenze Safasashiya basale chinjo kuyasenze Kitina bantabasha kuyasenze Safasashiya basale chinjo kuyasenze Kitina bantabasha Ukhulu
Umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlaladelalo elitsha elilesihloko elithi Inkubalo ebeselethulelwa ngontungameli Inkomo weStudio 7. Hayi ke lisigqibela uhlelo lwethu kungolwesihlanu kunje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.